Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 12/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri mumwe anga achida kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika akazvimirira vaSevia Kasukuere vanzi nedare avakwanise kuita izvi nekuti vagarisa kunze kwenyika. Asi gweta ravakasukuere rinoti ratopikisa mutongo uyu kudare repamusoro reSupreme Court. Musangano weUS Africa Business Summit watanga muBotswana nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare rinoona nezvemakakava emusarudzo reElectoral Court nhasi rapa mutongo wekuti vaimbova nhengo yeZANU-PF uye vari gurukota vaSevia Kasukuere havakwanise kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Dare iri rati Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haifaniri kuisa zita ravakasukuere pagwaro rekuvhotera mutungamiri wenyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutongo uyu waturwa naJustice Nevakatiyo naJustice David Mangota. Izvi zvinotevera chikumbiro chenhengo yeZANU-PF vaLovedale Mangwana chekuti vakasukuere varambidzwe kukwikwidza sarudzo yemutungamiri wenyika. VaMangota vati kutambirwa kwemapepa vakasukuere nedare Nomination Court kwakatyora bumbiro remutemo wesarudzo. Izvi zvatsinirwa negweta ravaMangwana Advocate Lewis Uriri.
Udare rati iro vakasukuere havafanire kunge vari mumwoyo vapa election ichaitwa musi wa23 nekuda kwechikonzero chekuti vanga vari kunze kwenyika yeZimbabwe kwemwedzi inodarika gumi nemusere, uye mutemo weZimbabwe unoti kana munhu ari kunze kwenyika kwenguva yakareba zvekudaro achafanira kunge ari pavoters roll. Kana usiri pavoters roll haukwanise kunge uchikwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika.
Dare ratiwo vakasukuere avo vaive mumwe wevanhu gumi nemumwe vakanyoresa kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika havafaniri kuzvitora semunhu achiri musarudzo nenzira ipi zvayo. Mumwe ari kumirira vakasukuere amai Jacqueline Sande vati havasi kufara nemutongo wapiwa nhasi uye vave kuenda kudare repamusorosoro reConstitutional Court kunopikisa mutongo uyu.
Isa appeal yedu kuConstitutional Court nenhau yekuti vataura nezveconstitution, asi tiri kuti hatisimuzomira kurwisa, tiri kuramba tichirwisa kusvika tabudirira kune musarudzo dzekusarudza mutungamiri wenyika.
Vatiwo vakasukuere vari kudzoka munyika kuzorwisa kuti vakwikwidze musarudzo. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaRashid Mukundu vati vane dambudziko nemutongo weElectoral Court nekuti unoita sekuti pane vari kutya vakasukuere.
Zvine dambudziko rekuti zvinoita sekunge ZANU-PF iri kutya vakasukuere. Zvine dambudziko rekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvaakumiswa kuti zvizadzise zvishuwo zvemwoyo yavo pakutsvaga rutsigiro, pakutsvaga kutonga nyika zviri pamutemo kuburikidza nematanho anenge achitorwa nematare edzimhosva.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Advocate Abraham Mateta vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa nhasi hauna kuti tsvikiti panyaya dzemutemo.
Chakanyanyisa kukanganisika munyika yedu yeZimbabwe ndechekuti kubvira muna mbudzi 2017 takagara taregedza zvimwe zvinhu zvisiri izvo zvichiitika. Semuenzaniso takabvumira kunzwa mauto achitiudza kuti vamwe vanhu vakanga vakakomberedza vamugabe vaive macriminals. Asi isu tinoziva kuti ibasa revatongi kutiudza kuti vapari vemhosva kana macriminals ndivanani.
Vakasukuere vakabuda munyika muna 2017 zvichitevera kupidigurwa kwehurumende vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neMauto. Vakazombodzoka munyika asi vakazobuda vavekenda kuSouth Africa uko vave kugara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Musangano wegumi neshanu kana kuti 15th US Africa Business Summit watanga nhasi muBotswana kuine vatungamiri venyika vakawanda vemuAfrica uye vemabhizimisi. Vanoronga musangano uyu veThe Corporate Council on Africa vanoti musangano uyu wakanangana nekusimudzira nyaya dzezvekudyidzana uye uri kukura gwara revatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa zvakare kuuya kumusangano weUS Africa Leaders Summit muna zvita. Botswana inonzi imwe yenyika dzemuAfrica iri kusimukira zvakanyanya munyaya dzezveupfumi. Nyika dzakawanda dzinonzi dzinokwanisa kudzidza zvakawanda kubva kuBotswana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vangewo vari kumusangano uyu uye vatodzoka kumusha. America yakaumba homo yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 billion yekukurudzira kudyidzana neAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzo Bina.
Nyaya dzekumakambani nenyika dzedzidzo dzekunobva kumabvazuva idzi, vanhu vanouya vachiita mabasa avo vawana zvavawana vanodzokera kunyika dzavo, havanyanyi kutarisa zvinhu zvinoenderana nekusimudzira nyika dzavari kushandira. Saka zvazvinozoita manje ndezvekuti vanhu vanobva kuAmerica nekumadokero, vanhu vanoti kana vauya kuzoita mabasa iwaya vanobva vasvika vokaka matende munyika imomo. Vachagadzira zvinhu zvinoita kuti vanhu vange vachifara, zvinhu zvinoita vangopanga pavange vachigara zvakanaka, migwagwa nezvinodaro nezvinodaro. Asi vasati vaunza mari, changacho chinyanya kunetsa America ndechekuti izvo vanenge vaakuda kuona kuti nyika idzodzo dziri kukwanisa here kuita zvinodiwa jekerere nevanhu vemunyika idzodzo. Saka havatarise nyaya dzemabhizimisi chete, vanotarisawo nenyaya dzematongerwo enyika mukati mekuita izvo mabasa avanoita.
Asi mukudaro America haizosaririre here kumashure zvichienzaniswa nezvinenge zvichiitwa nana China zvacho zvekuti hainei nenyaya dzekuti kodzero dzevanhu dzaabatwa sei?
Nyaya iripo kwenguva inoi pachirungu tinoti America is now playing catch up. Pamusaka pezvandataura izvi, nyika dzemuAfrica dzinonyanya kuda chaizvo mari dzinokasika kubuda. Kunyange dai dziri nyaya dzekuti mari dzinouya dzichidhura, dzinouya dzichizokanganisazve pamberi pekugara kwenyika idzi, asi vanotarisa mari idzodzino dzinokasika. America izvozvi izvi yaakutanga kumhanya kuti nokuti China, Russia neIndia dzafamba dzaane rwendo dzaita zvakati kurisei zvekuti ndingati izvo pachirungu maassets eAfrica akawanda aakunge aine bhuku rakakurisisa kunyika dzekumabvazuva idzi. Saka America izvozvi kuuya kwairi kuita ndiri kuona kuti vanenge vakusimudza vachipembedza pembedza inonzi $55 billion yavaroda kupinza muAfrica. Iyoyo mari iyoyo ingadai yakauya makore gumi apfuura zvekuti mukana wavo ungadai wakati kurei muAfrica pane zvauri izvozvo. Asi kunyange zvakadaro, zvakakosha kuti izvo blessing mbiti izvo, dai nyika dzemuAfrica dzatarisa kuti ari nani ndeupi ari kubva kumabvazuva neari kubva kumadokero.
Taonawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vanga vari kumusangano wekuBotswana.
Zimbabwe inga kwanisa kuwa na chowiri sei kumisangano ya kadai uye kujikizana kwa kadai?
Musangano wandino tunga miri la CEO Africa Roundtable. Waita misangano ya kati wandei chiinda kwa Amerika tishika kweza kupasa nura kutituwane wanwe kushandana oe mabizimisi. Chandiro na kukuza choko waliche kutanga ndiche kutishu. Urumende ya Amerika ya kati kudira pachena kutai kwanisi kushandane Zimbabwe. Nukuti Zimbabwe yuka masankini. Saka mapato ese ne makambani ne ma institutions pachirungu. Anenga ene chekuita urumende ya Amerika. Asi kukwanisa kushandane Zimbabwe kwengu wa hiyo. Ndiyo chekutanga. Chechipiri Zimbabwe ne Amerika inofanira kuti inyato gara pasi vagadzirisa andino tiini diplomatic relationship nokuti zviri kukanganisa zvakawanda munyaya dzaya dzavaroda kunge vachitaura zvine chekuenderana nematongerwo enyika nekodzero nezvinoenderana izvozvo. Saka Zimbabwe munyaya yereengagement yayo ngavanyatsokwanisa kuti vagadzirisane neAmerica munyaya dzezvinhu zvandataura izvozvo. Chechitatu, ehe, kuenda kunopinda au musangano wenyu hakuna kushata nokuti ndo panogona kutangira kutaurirana kuri genuine. Asi kwenguva inoyi tiri kuona kuti izvo titori nechikwata chakabva kuAmerica manje manje. Chinzvimbo cheAmerica hachachanyanya kuchinja panyaya yekuti vanokwanisa here kunge vachiita basa neZimbabwe.
Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzo Obinna vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanonzi ndivo vachakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika nezvikamu zviri pakati pezvinomwe kubva muzana kana kuti 8% kusvika pazvikamu zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 9% kana sarudzo dzemuZimbabwe dzikaitwa pachena. Ongororo iyi yakaitwa neElite Africa Research muna chikumi uye yakaratidza kuti pavanhu zviuru zviviri vakabvunzwa zvikamu zvinodarika makumi mana nemanomwe kana kuti 47.6% zvakati zvinotsigira vachamisa. Vamwe zvikamu zvinodarika zvitatu nezvisere kubva muzana kana kuti 38.7% vakati vanotsigira mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa. Ongororo iyi yakaratidzawo kuti vanhu vakawanda munyika vari kuti nyika pasi pava Munangagwa yatora gwara risiriro. Vanhu vanodarika zvikamu makumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 69.7% vari kuti nyika haisi mugwara rakanaka. Vanoti zvinhu zviri mugwara pasi pava Munangagwa zvikamu makumi maviri nemanomwe kana kuti 27.3%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana.
Maita henyu vaZininga. Zvechokwadi tinoona kuti kana nyika dzakuenda kusarudzo pasi rese zvapo panoitwa iwawa mapoll anenge achiitwa nemasangano akasiyana-siyana, angava enhau, angava akazvimirira, vachida kupima kuti vanhu vari kufungei maonero avo kunyanya-nyanya nekubuda kunonge kuchizoita sarudzo idzodzo. Saka tiri kutoona kuti pamazuva mashoma apfuura kune ivava veElite Africa Research vakaburitsawo zvavakaongorora. Kune veAfrobarometer vakaburitsawo zvavanoona.
Munoona sei ongororo iyoyi makatarisawo zviri munyika negadziriro yesarudzo idzi?
Takatarisa maresults iwawa emasurvey inoratidza iyo kuti sarudzo dzakaitwa nhasi uno vachamisa neCCC vanokunda neyavangati iyo 47% veZANU-PF vaMnangagwa zvikada pa 38% apa.
Ongororo idzi dzinopotsawo kana kunanga zvakadini?
Chatinofanwa hedu kuziva ndechekuti mapoll avanoitaya hakusi kuti vataura nemunhu wese, zvasiyana nesarudzo senge dzatichazoita isusu muna August muna Nyamavhuvhu mwedzi unotevera, yekuti vazhinji neruzhinji rwevanhu vachaenda vachinoita sarudzo yavo. Apa pamapose apa vanotora vanhu vashoma nene, tinotoona kuti Elite Africa Research yakangotora vanhu 2000 wovapa mubvunzo, yavanovabvunza kuti muchavhoterani, wamunoona achikunda ndiani, muri kufara here nekuri kuenda nyika neimwe mubvunzo yakadaro. Saka zvinogona kusiyana nekuti pa 2000 vavamataura navo nguva iyoyo vanofungeiwo, inenge yangovewo njuga.
Imiwo semunhu ari munyika, munoonawo sei mamiriro azvakaita nemazuva amashoma asara iwaya kuti nyika iende kusarudzo?
Tinoona kuti paground zvechokwadi vachamisa kusina zvakawanda wanda zvimingiridzo zviri kuiswa nehurumende. Izvi vanorambidzwa kubva kumakore apfuura, kunyanyanyanya vane bato ravo rinonzi TCCC havana kumbobvira vabvumidzwa kuita misangano yavo nekuungana nevanhu zviri zvisina matambudziko anombosanganwa nawo pano nepapo hongu. Asi kazhinji kazhinji kunyanya mumaruzevha umu vanorambidzwa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutongi wedare reHigh Court Justice Munamato Mutevedzi vatongera rufu Tafadzwa Shamba naTapiwa Makore Senior mushure mekuvabata nemhosva yekuponda Tapiwa Makore Junior kwaMurewa muna 2020. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vamutevedzi vati dhimoni rakabata vaviri ava pavakauraya Tapiwa harina imwe nzira yekuripedza kunze kwerufu, uye vati ropa ravo rinofanira kuripa ropa raTapiwa Makore Junior. Amai vemufe, amai Linda Mnyori, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vafara nemutongo wapiwa nedare, vachazozorora chete kana vawana musoro wemwana wavo.
Musora hauna kumbowanikwa, asi vanhu havaripo zvavo, vakangonyarara. Saka zvii zvikundirwadzo kuti dzimweni dzenguva ini ndakagara zvamupa musoro wemwana wangu uri kuti vashandira hauzozive zvinoitika. Saka taichiti dei tanga tauwana musoro iwowo, tiuwakaiswa kuri kana vabudisa toona uvi musoro wacho iwowo.
Tapiwa Junior akavigwa asina musoro achifungidzirwa kuti wakashandiswa kuromba. Baba vatapiwa Munyaradzi Makore vatambira mutongo wedare vachiti unoenderana nemhosva yakaparwa, asi vakati vanosuwa nekuti dare harina kugadzirisa nyaya yekuti musoro uri kupi. Rimwe remagweta evasungwa vamunyareksmidzi vati vange vakamirira kunzwa kubva kuvaviri ava kuti vachapikisa mutongo wedare here kana kuti kwete. Zimbabwe yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005. Vachipindura mubvunzo weStudio 7 wekuti sei vanhu vachiri kutongerwa rufu imo munyika musiri kuurayiwa mhondi dzacho, kurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi vanoti kunyange mutemo uri kuda kuvandudzwa uchiri mutemo uchiri kushanda.
Mitemo yedu yemuno munyika zvekutongera munhu kuti aurawe zvichirimo hazvisati zvabviswa. Saka mutanokwenezvera munoona kuti mhosva dzinoparwa nemunhu achiparira nyika kana kuti macrimes against the state akaita sana terrorism, kuda kubvisa hurumende nechisimba mutengo wekuti unotongerwa kufa zviripo, ndo zvakafanana nezvizvi. Takangozvienzanisa tikati zvakafanana, asi isu senyika sekutaura kwamataura kuti mukuru wenyika havafarire kuti vanhu vaurawe. Makore makumi mairi ani anoraudzira hatisati tambouraya munhu chero akatongerwa kufa? Tinongovarega vagere kutorongo tozopedzisira tanyorera kumukuru wenyika kuti vange vachipiwa vachichinjirwa sendensi yavo kuti inzi vagare mutorongo kweupenyu hwese.
Kusanganisira Shamba naMakore Senior, Zimbabwe kubva pakapedzisira kuura vanhu muna 2005 yave nevanhu makumi matanhatu nevana vakatongerwa rufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika ye Iran va Ibrahim Raisi vari muKenya mavari mapaparura rwendo rwako shanyira nyika nhatu dzemuAfrica kuedza kurerutsa dambudziko rakonzerwa nezvirango zvavakatemerwa neAmerica. Vari kutarisirwawo kuenda kuUganda neZimbabwe. Kenya neIran zvanyorerana zvibvumirano zvishanu munyaya dzezvekudyidzana. Ko, kushanya kwavo kuZimbabwe kwakakosha sei? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Maina basa vazulu nemubvunzo wenyu, hongu tiri kutarisira mukuru weIran, president weIran, kushanyira nyika yedu ino yeZimbabwe musi wa 13 July. Apo vachashanya kuno kuzovandudza ukama hwakadzika hwagara huripo pakati peZimbabwe neIran, kuti hutore tise kune rimwe mhando yepamusoro.
Kudyidzana uku kwakatanga rini chaizvo vamugejo?
Sezvamunoziva, Zimbabwe neIran yakatanga ukama hwayo kubva mugore ra1983. Ndiro gore rataka pachirungu tingati establish diplomatic relations pakati penyika mbiri idzi. Saka kudyidzana kubva gore rero kwange kuchingoramba kuchingenga kuchienderera mberi.
Saka nyika mbiri idzi dzinodyidzana panyaya dzei chaidzo?
Tinonyanya kudyidzana nenyika iyi yeIran mune zvemigodhi, mune zveutano, mune zvekurima. Saka tinotarisira kuti kuuya kwemukuru weIran kushanya kuno kuZimbabwe kuchatora ukama hwedu kuhuindisa pachidanho chepamusorosoro, sezvo tagara tichidyidzana zvakanaka fani nenyika iyi.
Mutauriri mubasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Sematauriro azvo iko kuti naiyo hurumende yeIran pachayo kuti vari kushanya vakatarisana nenyaya dzekudyidzana yatingati trade pachirungu. Zvakare pachitarisikwawo nenhau dzenyika dzinogona kunzi dzakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika kusanganisira iyo Iran. Ndinoona sekuti kuIran izvi zvakakosha pakuti kwavari inyaya yekusimbisa ukama pakati peAfrica naiyo Iran, munguva iyo nyika zhinji dzepasi rino dziri iko kumusoro uko dziri kutarisira kunge dzichisimbisa ukama neAfrica, sezvatiri kungoziva kuti vaVladimir Putin vari kutarisirwa kunge vachipinda muSouth Africa pamusangano weBRICS uchange uchiitika mumazuva mashoma anotevera. Pari kutarisirwawo zvakare kusimbisa ukama. Tinozivawo zvakare kuti vamwe vatungamiriri veAfrica vanga vari kunana France nedzimwe nyika vachisimbisa ukama, America inoonekwawo ichisimbisa ukama. Saka ndinoona sekuti aya ave makwikwi enyika dzinoona sekuti muAfrica mune chouviri chinogona kubatsirawo zveupfumi zvadzo.
Asi zvingabatsira here kuti zvirango zvakatemerwa ivo vamunangagwa nevamwe vakuru muhurumende mavo zvibviswe?
Vamunangagwa vangataurirane neIran vagotaurirana nedzimwe nyika dzepasi rose dzinonzi dzine zvirango, asi izvozvo handizvo zvinotsukunyutsa nyaya yezvirango zvinenge zvichinzi nehurumende vakatemerwa, nekuti chingatotsukunyutsa zvirango zvinhu zviviri. Chekutanga, kutaurirana neavo vakatema zvirango kuti vayeuchidzane kuti zvakambotemerwei. Chechipiri, kutoita kuti ivo vakatemerwa zvirango zvacho kana vachinge vaziva kuti nemhaka yei vakatemerwa zvirango izvi vogadzirisa.
Ko, panyaya yekudyidzana munyaya dzekurima iri kutaurwawo neZimbabwe kuti vanogona kuwana humwe humizha neumetura kana technology kubva kuIran?
Izvozvo vazulu sekuziva kwamunoita hatingatombodi kuti titarise kungoti Iran badzibadzi. Zimbabwe yagara iri nyika inongotsvaga ushamwari nerubetsero kwese kwese, kungave kuIran, kungave kuRussia, kungava kuUkraine, kungava kuUnited Kingdom, kungave kupi kunogona kunzi kunogona kutsukutidzwa kuchibudiswa rubatsiro. Saka hazvina kuipa hazvo kutaurirana, asi dzimwe dzenguva kumwe kwacho kutotsvagawo rubatsiro nyika dzacho idzodzo dzinogona kunge dziri kutotitambureiwo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika Shundo rino tine urukuro namzare rutendo ru mupedzi. Vari muguta repeth ku Australia wakasimudza mureza weZimbabwe nekupinda kwavo makwikwi ekubika ane mukurumbira pasi rose eMasterChef Australia akatangira ku Britain. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini ndakabuda top 7 out of 18 and I think zvinhu zvakanyanya kuti vanhu vange vachitaura nezvangu zvanga zviri zvekuti ndakakwanisa kuwina what is supposed to be the biggest prize in the competition. Ndakawina mukana wekuti ndinge ndine barbecue sauce inenge ichitengeswa all over Australia. Hopefully zvinhu zvikanaka Mwari achitungamirira inokwanisawo kuzovawo available kune dzimwe nyikawo Zimbabwe because ndinodza vanhu vakawanda vekuZimbabwe vari kundipikira.
Hey, barbecue sauce yamuri kutaura iyi inenge ine zita renyu here, ine mufananidzo wenyu here, kana kuti ndimu nemango igadzira asi ichiendawo kunotengeswa nevamwe vane ipo zita rayo?
Iyi barbecue sauce inenge itori nezita rangu nemufananidzo wangu. Barbecue sauce ndakaiti Baba Ru because inini ndinonzi Rutendo and muchidimbu ndinozviti Ru. Kana muri muAustralia munokwanisa kuiwana kumashops akaita kunge vana Coles and unotoona kuti inenge ine mufananidzo wangu.
Makanzwa sei kuti munge muchikwanisa kupinda makwikwaya?
Ha, kubva zvandakabva kuZimbabwe ndaingofarira zvekubika bika but handaizvitora zviri very serious. Saka I think ichozongoti pamwe kuna na 2016 uko ndopa ndakatanga kuona MasterChef ndichitoona kuti inga vanhu vanotongobikawo kumba vanokwanisa kutoenda ikoko kuvachitobatsirikana vanhu vachitoita zvinhu zvihombe chaizvo chaizvo. Saka ndaitogara ndichiseka zvamwe ndichiti nerimwe gore ndichazokuendawo kuMasterChef but kwangungori kuseka. Saka gore rapfuura iro pavakavhura maapplications ndakakontaktwa neproducer achinditi ungada here kuapplya kuti ukwanisewo kunge uri part of MasterChef because paInstagram pangu ndanga ndagara ndichingoposta zvinhu zvekubika ndaingotora mapicture ndichingoitawo zvinhu sekahobby paside but ndakabva ndati rega ndingoedza because ndakamboita pamwe handipinde but ndakangoti rege ndiedze hauzive kuti chii chinobuda ipapo ende kuedza kwandakaita ka ndo mukana wakaita kuti nditowanawo barbecue sauce iyoyo because dei ndisina kuedza dei pasina barbecue sauce yakamboitika ende pakazoitika barbecue sauce tanga tatove pamwe mutop 10 mucompetition.
Mashoko apa yamungapowo kune vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Chinhu chikuru chandinoda kutaura sterechi ndechekuti munoziva kana zvinhu zviri comfortable iwe uchida kukura unofanira kubuda mucomfort zone yako kuti uende kuthe next level yaupenyu hwako. I know kuti tiri vatorwa kunyika dzinodzi hakuna vanhu vakawanda vakafanana nesu but ndiri kukutaurirai munguva inoyi inguva yekuzviisa pamberi kuzviisa out there zvinhu zviedzwa hauzive kuti chii chinobuda mune zvinhu zvaunenge waedza.
Madzidza zvakawanda kubva makwiko aya muzvare mupedzi mune mukanawo here kana kuti pfungwa yekuti rimwe gore kana rimwe zuva munogona kunosimudzawo makwiko akadai kuZimbabwe?
Ende munonzi ndakatombozvifunga izvozvo ndichitoti munoziva ukakwanisa kutora zvinhu zvakaita kunge sezvandakaita izvozvo zvoendesa kuZimbabwe zvinosimudzirawo mumwe munhu asina pekuburitsira tarenda. It is something that I am thinking about. Ndiri kuzvifunga sereki ndofanira kungoshanda to once it and hopefully in the next year chinhu chatinenge chitaura kuti ndachiendesawo kuZimbabwe.
Avo vanga vari muzvare Rutendo Rumpedzi vari parunare kuPerth kuAustralia naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvenyaya yekuvhota musarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare reElectoral Court rapa mutongo wekuti vaSevia Kasukuwere havakwanise kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vagarisa vari kunze kwenyika. Asi magweta avo anoti atokwikwidza mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Musangano weUS Africa Business Summit watanga muBotswana nasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokushayai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ilincumelo la ukuthi khona uSavior Kasukwere engabi khona ku ballot, njalo ukubekwa kwakhe ngenomination court kufakwe eceleni, kwathiwa khona hayi kube kungalandelanga iconstitution yelizwe. Njalo thina siyahamba econstitutional court siyaphila khona ngale, njalo asisoze sime ukulwisa.
Umthethwandaba o-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Savior Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele.
Lokho uma sisiqathanisa ama survey la evela ku Elite Research Survey le Afrobarometer, ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asila msebenzi, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izano lekhulumeni ezingalunganga.
Ophenyo oluqhutshwe inhlanganiso ye Elite Africa Research ngomhlangula luveza ukuba iCCC likhokhelwa umnumzana nesentshamisa yilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-NATO lamhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le-Ukraine libe lilunga lomanyano lo, lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umthethwandaba o-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Savior Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele, usithi angavunyelwa ukwenza njalo. Engavunyelwa ukwenza njalo yabe sephule isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sinqumo sikamahluli we-High Court uJustice David Mangota esethulwe emthethwandaba we-Electoral Court lamhla siza ngemva kokuba umnumzana Lovedale Mangwana webandla leZANU-PF ekweze udaba lwakhe ephikisa ukuvunyelwa ukubhalisa kukaKasukwere ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, esithi ngoba ubesehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside ngakho kakumelanga avunyelwe ukuncintisa kukhetho. Igqwetha likaMangwana u-advocate Louis Uriri ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
The court has declared that the acceptance of his nomination papers by the nomination
umthethwandaba uveze ukuthi ukwamukelwa kwamaphepha akhe eHarare kwakungekho emthethweni, njalo ngenxa yalokho ngeke akwazi ukuncintisa kusikhundla sokudinga umongameli waseZimbabwe.
Kodwa igqwetha likaKasukwere kulolu daba unkosikazi Jacqueline Sande uthi bona sebezakhweza isicelo sokuphikisa lesi sinqumo.
Ilincumelo na ukuthi khona uSavior Kasukwere engabi khona kuballot, njalo ukubekwa kwakhe ngenomination court kufakwe eceleni, kwathiwa khona hayi kube kungalandelanga iconstitution yelizwe. Njalo thina sithi siyahamba econstitutional court siyaphila khona ngale, njalo asisoze sime ukulwisa usize siphumelele.
Esipha umbono wakhe phezu kokwenzakale emthethwandaba edabeni lukaKasukwere, umnumzana Dlela Ncube uthi asimangalisi lesi sinqumo.
Abaningi bethu besisikhangelela ukuthi vele sizaba njalo nxa ulandela ezepolitiki lezemithetho kuleli lizwe.
Kodwa elinye lamagqwetha alodumo umnumzana Abraham Mateta uthi kulusizi lokho okwethulwe ngumthethwandaba nxa kukhangelwa udaba lombuso kaZulu, esithi njalo kunengi okungaphathwanga kuhle kulolu daba.
savele saphambanisa ngoNovember 2017 silalele amabutho esitshela ukuthi kwakulama criminals agombolezele uNumzana uMgabe ngoba ngumsebenzi wabomahluli ukusitshela ukuthi ama criminals ngobani. So mbona ngani ikho okwasuka kwaphambaniseka izinto ama institutions ethu kasasebenzi kuhle ngoba savele singalungisanga izinto kusukusela ngo 2017.
Umthethwandaba unqume ukuthi akamelanga azwakale nje ekhankasa loba ukukhuluma ngezokuncintisa kukhetho ngoba engenza njalo uKasukwere uyabe esephula umthetho. UKasukwere waphuma elizweni ebaleka ngomnyaka 2017 ngemva kokugenqulwa kombuso kahulumende owayekhokhelwa ngumuyi uMnumzana Robert Mugabe ngabebutho. Wake waphindela ekhaya kodwa waphuma njalo esesiya kwele South Africa lapha ahlala khona okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isigwebo sogodo uTapiwa Makore loThafatswa Shamba ngemva kokubathola belecala lokubulala ngesihluku indodana yomfo wabo wayele minyaka yesikhombisa uTapiwa Makore. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula isigwebo sakhe umahluli uMnamato Muthebetsi obencediswa ngababili abathi uMnumzana Chakuvinga kanye lonkosikazi Chitsika uthi babone kuyiso esilungele ukuphiwa ababili laba njengoba engaboni ukubahlalisa entolongweni impilo yabo yonke loba eminyakeni eminingi kungasiza njengoba kungabantu abenza isihluko esikhulu lolunya ekubulaleni uTapiwa bengela ngitsho lesazela esikhombisa ukuthi bayazisola loba uxolisa nje kubazali bomufi lomphakathi wemangweni abahlala kuwo. Kodwa igqwetha likaMakhore omdala uMnumzana Munya Felix Midzi uthi sibamangalisile lesi sinqumo ngoba bebengasilindelanga ukuthi singethulwa ngumahluli.
We expected the death penalty in respect to the first accused, but we didn't expect it in respect of the second accused.
Kodwa besingakulindele masikhangele umamangalelwa wesibili.
Unina kaTapiwa obesemthethwandaba laye unkosazana Linda Munyori uthi lanxa bevumelana lesigwebo esethulwe emthethwandaba lamhla ubengajabula kakhulu ngaye ababili laba bayatsho ukuba balisa ngapi ikhanda lomntanakhe owagcina engcwatshwa engelalo. Unkosazana Patience Sibanda omunye obekade esemthethwandaba lamhlanje kusethulwa lesi sinqumo uthi silungile.
Udaba lukaTapiwa Makori luzwisa usizi ngokubana izihlobo zaseduzane. Kodwa sibe sesikubona ngelinye ilihlo ukuthi nxa imuli yakhona iduduzeka nge-death penalty leng ebekwe namhlanje sithi kuyikho kulungile.
UMnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA laye uthi silungile leso sinqumo edabeni lokubulawa kukaTapiwa.
Laba babulala umntwana wakwaMakore bafanele bangabi khona phakathi kwabantu kwaphakade ngendlela abenza ngakhona. Kumele bayegcinwa ejele bafele khona bangaphenduki njalo. Isenzo sabo sibi okuphindwe kanengi. Bebengabulala baqeda abantwana du benza ukuganga okukhulu kakhulu njengoba babengabantu abaseduze umntwana ayebathemba.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Elite Africa Research ngoNhlangula luveza ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Iphephandaba le-Daily Maverick libika ukuba uphenyo lolu luveze ukuba ibandla le-CCC lizathola amavoti ayisilinganiso esifika phose ongamashumi amahlanu ekhulwini, i-47.6%, ukuthi elezanu PF lithole afika phose amachumi amane ekhulwini, 38.7%. Uphenyo lolu luveze njalo ukuba ibandla le-CCC lizanqoba kukhetho lokudinga amalunga edale le-Parliament ephose ngesilinganiso esifanayo. inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo oluveze ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla le-CCC.
Ama-research la ayavumelana ukuthi abantu beZimbabwe bathwele nzima. 1. Economy iye silahlekile. 2. Abantu beZimbabwe bayahlupheka. 3. Almost 75% bavumelana ukuthi bathwele nzima economically, politically. Uma sesilandela ububanzi benzima sibona ukuthi yiyo into eqakathekileyo. Uma 75% abantu beZimbabwe belamba behlupheka bengalamali, kutshengisa ukuthi bazavothela lowo ongekho kuhulumende odilize inotho yeZimbabwe. Thina besisi siyathaba ngoba amasaveyila womabili achaza mhlophe ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga njalo bayahlupheka, akulalutho abaluzuzayo, akunamsebenzi, kule corruption.
Kodwa siyabona basibantu ukuthi bathi linganqotshwa xa sigangela onye uphenyo olutsho njalo.
Ngamafitshane siyagcizelela ukuthi amasaveyila apha umbono obanzi ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga. Ngalokho thina labantu beZimbabwe sesicubungula sibona ukuthi ngitsho le Afro Barometer yathi kulabanye abantu 27% abangazange baveze ukuthi bazavotela bani kupresident. Abantu abesaba ukukhuluma isikhathi esiningi ngabe opposition abesaba ukuthi ngeke bazalandela ngamasiyayo. Ngalokho uma sisiqathanisa ama survey la evela ku Elite Research Survey le Afrobarometer ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asila msebenzi, kule gold mafia, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izano le khulumende ezingalunganga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Sibanda okubandla le CCC sixoxela ekobulawayo. Siphinde sakhuluma ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF.
Mhlaka 24 sizabe sesikhuluma ke ibarometer eqondileyo ukuthi ubona ke ibandla lethu selinqobile ngoba sibona ngemsebenzi eyenziweyo ebanjiweyo kusukela ngo-2018 kufika namhlanje. Njalo lokuguquka kwabantu sebeqala manje ukuvuleka bebona ukuthi kulezi izinto eziyizinto zabantu ezingaso zinto zethu, pho-ke lakhiwa ngabanikazi bayo.
Bakhona abanye abakhonona besithi-ke ibandla leZANU-PF akulalutho vele olukhanyayo olubambekayo eseliyenzile lokho kwangela umongameli Emmerson Mnangagwa kulezithembiso. Yebo, ngokukhuluma kwabo kuthi izithembiso lezo kanye zani zingamanzi nje.
Lokhu Mthembo kukhulunywa nje ngumuntu ovele nje efuna uba yisibhanxa ongafuni ukubona iqiniso elento eyenzakalayo lapha kuground. Shuwa ungathi akula loto olwenzakalayo ubona imigwaqo isakhiwa khangela i-Bybridge Border, i-Harare International Airport, i-Victoria Falls International Airport, ukhangele amadama akhiwayo phose all provinces ezeZimbabwe kule dama eselakhiwe ukwenzela lokho lokuthi ayi-water harvesting, ukwenzela phela ukuthi silime anytime ngoba amanzi esekhona sisebenzisa lokona kuthiwa i-irrigation. Khangela igwayishangane eyayiqaliswa ngamabhunu ngo-1912 kwabehlula kodwa from 2018 ufika namhlanje sikhuluma kanje isi-over 80% ukuthi 90% completion, okuzaba yinto ezasoluva amanzi i-water problem yethu lapha koBulawayo forever and ever. Even i-create futhi i-green belt usuka khonale egwayi ubuya udlula konke laphana kubonyama endlokozi uyofika lapha koBulawayo, kuyinto ekhona ebambekayo ekhangeleke. So umuntu oza kuthi akulanto ebambekayo eyenzekileyo sitsho likhangela ebhinga khona ebhinga indawo vele ebikhohlekele ingazwa lokuthi kuhamba njani. Khangela i-improvement ezikhona sukule airport le-airport khona ngale, khangela ama-irrigation scheme avuswe khona ngale, khangela konke ama-rigging lokuze nalo ogole ihlanzi afakwe khona ngale. Kunengi okubambekayo ongakudobha ukufakela phana emgcekeni ukuthi hhayi kodwa shiwa lapho abayenzela.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma wokubandla leZANU-PF obexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Umeli weSouthern edalela eParliamente umnumzana Peter Moyo uyakulandula ukuthi ungomunye wamalunga edalela eParliamente awe MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora alichumi asehlubukile kuleli bandla aya kuzana uPF. Unobhala jikelele wezana uPF umnumzana Obert Mpofu Izolo wamukele amalunga MDC amane abalisa uNkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondiya, Winnie Kankuni lo Virginia Mafutha wazisa lokuthi wonke asesiza kubandla lakhe alichumi. Abanye abayisithupha baqanjwe ngamagama kumakhasi abantu PF enkundleni zokuxhumana njalo bebegoqela umnumzana Moyo. Kodwa umnumzana Moyo utshele untungameli inkomo yestudio 7 ukuthi ulokhe elilunga le-MDCT.
Into ekhona ikuthi nxa ngiza kuya kuzana uPF ngizazisa uZulu ukuthi hayi mina sengihambile. So akula muntu engimthume ukuthi khona anginele. Abantu bazihambela bodwa ezani PF headquarters bayaphuma amapicture abo. Bonabo abantu bona amapicture wona lawo yibo abahambileyo. Kodwa mina nxa ngizaha ngizazikhulumela ngedwa angikhulunyelwa. So laba abantu laba kumbe bayahlanya kumbe banjani angikwazi ngoba azange ngithume umuntu ukuthi uhambe uyommela. Azange ngike ngithi umuntu kana libhalele ibizo mina ngihlale eHarare duze nezani PF headquarters yakhona ngabe ndiyini ngabe ngihambele ngedwa. So laba ngasibane kumbe bakhuluma ngomunye umuntu kodwa nxa ngizahamba hhayi ngizakhuluma ngatshela uZulu nezizathu.
Labo abahambileyo kuzana uPF abaphume besemahofisini ungaba ubuke wakhulumisana labo mhlawumbe yini wabazisa ngokuthi kumbe lawo ufuna ukuhamba?
Ngivele angizange into engikhulume labo ngitshola kanye yikho nje kumbe sebehlanya kumbe sebangabantu abanjani ngoba angikwazi lokuthi ibizo lami balikhethe ngaphi ukuthi baliphiwe ngubani vele angikwazi. Kodwa njengokusho kwami ukuthi nxa ngiza kuyakhona mina ngiyazikhulumela ngedwa angikhulunyelwa ngoba isimi mntwana omncane kupolitiki lapha.
Ukuthi kungaba lo munye uPeter Moyo olilunga lePhalamende ngokwazi kwakho liba nengini oPeter Moyo ePhalamende kumbe nguwe wedwa?
Yini ngedwa uPeter Moyo silinabamazi ovela eSavatoni uMP udeputy organizer weMDC Alliance i-national executive member MDCT yini one akulo omunye uPeter Moyo abangamkhulu loba laba bantu angathi kona lowo usungowangathi.
Yebo uyatsho mhlonitsha ukuthi nxa uza kuya kuzana uPF uzazikhulumela. Khathesi singatsho ukuthi usalilunga le-MDC.
Khathesi ngililunga le-MDC ngimelela isathathoni ngikhona angikaphumi ngisesekhona sibili.
Kodwa ukuphuma yinto ocabanga ngayo.
Uyabona kupolitics awungeke uthi khona ungeke waphuma kumbe uyaphuma ngoba ipolitics ngumdlalo wabantu abangathi bayahlanya.
Lo ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edalela eParliamente njalo elilunga leMDC ethi ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Isikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe ukuze sizombono wakhe ngalolu daba. Umanyano weNATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le-Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokho kungenzeka nini njengalokho obekufunwa uMongameli Volodymyr Zelensky walelo lizwe yena odinga izikhali zokulwisana lele-Russia kumpi esaqhubeka elizweni lakhe. Isinqumo lesi sithethwe emhlanganweni wobuqhutshelwa eLithuania ngabakhokheli beNATO abagcizelele ukuthi ele-Ukraine lizangena kulo umanyano kungavunyelwana ukuthi seligcwalisile izinqumo ezidingakalayo. UMongameli Joe Biden weMelika ubegcizelele ngaphambilini kwalomhlangano ukuthi ngempela ele-Ukraine alikalungeli ukuba lilunga le-NATO. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika.
Isinqumo lesi yiso sibile besikhangelelwe ukuthi singenzakala okwalamuhla. ngoba ngithi ungathi uyakhangela kuhle kuhle ujaha lo upresident we Ukraine ngoncedo lolu aseluzuzile besikhangela nje amalanga adluleyo lapho ukuthi sekuphose kube le 500 days zempi ye-Ukraine lele Russia. Uncedo lolu aluzuzileyo olwenze kubambe kuze kube yi 500 days zonezi esikhuluma ngazo luvelele khonapha kuna lamazwe ase-NATO. So amazwe la inhlanganiso ye-NATO amncedisile kakhulu ngoba kuqalisa impi wayengathi kalazwe ingqondo zokuthi angaba ingxenye yaleli qembu wayefisa ngoba ungakhangela yikho akuchayelwa yiRussia ukuthi khona ufunelani ukungena abe ingxenye ye-NATO ngoba kuzabe sokusenza ukuthi i-NATO ibe lelizwe eliseduze eborder ye-Russia ukuze ilizwe lelo libe yimemba ye-NATO sokusitsho ukuthi laba abase-Ukraine kumbe ngithi yona i-Ukraine iyabe isiseduzane kakhulu le Russia ukuthi selaba ba-NATO sebengafaka izikhali zabo e-Ukraine zikhangele khona ngale e-Russia. Yiko kona loku akuchayelwayo lo ujaha uZelensky upresident we-Ukraine. Yiko ke ngaye sengathi uyachuchisa ukuthi angene abe yimemba. Bayesabela ke laba abe-NATO ukuthi bangamthatha khathesi sekungaqhamuka impi phose maybe i-Third World War. So ke bananzelela ukuthi kungangcono bake bangathi bayakudeda kancinyane, bayamqobotsha kancinyane.
Ikusasa-ke kubudlelwano be-Ukraine lomanyano lo owe-NATO kanye lele Melika, njengoba sibonile uMongameli Joe Biden ngaphambilini ukuthi laye ubesekela isinqumo esithethwe lamhla.
Ngibona ngathi ubudlelwano be-Ukraine lamazwe la inhlanganiso ye-NATO izaqhubeka injengakhona lokhu eyikho khona ngoba amazwe la angamazwe amiseneyo ameleneyo amazwe awe-NATO le Soviet Union layo iqoqa bayo ngaphaya neceleni ngithi le ingathi le China ibe le India ibe le Saudi Arabia lalaba o Iran sokeke kungathi kumelwene khona phana angikholi ukuthi bangayekethisa laba be-NATO ukuthi bayemelo lo Zelensky.
Lowo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseDallas, eTexas. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Felix Silundika, indodana kamoyi uGeorge Silundika owalwa impi yenkululeko njalo wanikwa isicoco seqhawe lesizwe leZimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu ukunginxusa kuhlelo lwakho lolu and njalo ngithanda ukubingelela abalandeli labalaleli bakho. Bengihambe elokuzeni esikolo se-George Silundika High e-primary. Ngiqale nge-primary ngoba isikhathi esiningi sasijayela ukuvakatshela i-secondary. Secondary yiyavulwa kuqala kungakavulwa i-primary, so yiyo besijayela ukufika kiyo. Kodwa ngaleso sikhathi sithe singcono sivakatshele abe-primary kuqala siyexoxa labo siye babona labantwana ababalisi kunye labantwana konke lomphathi. So ngakho ke te siyakhuluma ngale bezivele sesiqoqile lokho besikuxoxa kukuxoxa ukuxoxela abantwana izipho esiziphiwe inhlanganiso ezithile ezivela kwezinye indawo. So ngakho ke kuyasijabulisa lathi kathesi kakhulu ukuthi khona basamukela kuhle.
Izipho lezi kadelilazo zibalisa ini lani?
Ngenxa yokuthi bekuyisikhathi sethu sakuqala ukuyafika khona ngale besingazi exactly ukuthi khona into abangaziqhwabithela ngezinjani. So sasesidinga sacela ama-pencil cases lama-notebook lezinto zokudrawa ezabantwana eze-art. So yikho sasicele ngalelo langa and then plus lelokuzeni le equipment yo e-sports ebebhola.
Singathi bakuthakazela kanganani konke lokho.
Kunye lelokuzeni lempompi zakhona zokupompile okuzeni amabhora. So bakuqhwabethela kakhulu.
Ye, nxa sisigangela njalo uthi uyahamba futhi khonapho-ke ku-secondary school, kuyini elakwenza khona ngale?
Hayi, e-secondary school sayenza khonokho sasivele sijayele ukukwenza imihla ngemihla. Ikuthi bese kulesikhathi eside sagcina ukuhamba ngenxa yokuthi kwatshintsha uprincipal. So i-leadership entsha sasingeselayo babengasasicontact lapho ngoba babebatsha bengazi ukuthi bengasidinga besithole ngapho. So kona ngale lakho sasifele sijayele ukuthi sihambe siye kunika ama-prizes nxa kuyikuthi khona basibusile i-prize giving day. So sasihambele lakho khonokho okufanayo lalokho esahamba lakho kulokhu zeni ku-primary and saphinda sahlala laphansi saxoxa lababalisi kunye labaphathi besikolo wonke.
Singathi-ke nxa sikhangela khonoke likwenzayo libona ngizane kunceda kanganani abantwana besikolo lababalisi?
Kuyasinceda lathi thina ngoba ilokungana i-foundation vele i-family foundation yako silundeka vele sikhangele khonoko ukuthi khona sikhankasele izinto ezinganceda abantu abangela ndlela zokuthi bethole usizo. So ngakho-ke lathi kuyasijabulisa kakhulu ukuthi khona yena sathola esikolweni kungathi abalosizo oluningi abalufisa ukuthi khona bengaba lalo olugoqela izinto zokufunda lokwe-sports. So ngakho-ke yikho abasitshela ngakho plus lezi izinto ezingabe ziyabanceda ukuthi khona na bephile khona lesikolweni kabalazo. So i-boarding school i-secondary. Ngakho-ke kulezinto eziningi ezifunakala ezigoqela into ezinjenge ukudla, lima lokwe-sports. Lokunye nje ama-resources ukuthi befunde izinto abazidingayo kakhulu abadinga usizo ngakho.
Singaphosa amazwi akho okugcina khonapho baba Silonde.
Ma kule nhlanganiso ezikhona kumbe abantu nje abafisa ukuthi khona bengasiza izikolo ezinjengase-George Silondeka lesa e-JZ Moyo. Izikolo lezi njengoba abantu abaningi mhlawumbe bayakwazi ukuthi zasungulwa ngo-1982 khonapha ngemva kokuphenduka kwama-refugees bevele eZambia. So ngakho-ke kulezinto eziningi sibili abangabe beqhwabethe ukuthi khona bengazithola. Ngakho-ke nxa kuyikuthi khona bakhona abafisa ukusiza kumbe ngabantu abantu bafunda khona ngale ifuna ukusiza through thina bengasicontacta nje. Inamba yami ngu-country code 966-530-930-271.
Lo mnumzana Felix Silundika, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Saudi Arabia, obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7. Luyalandela uhlelo Live Talk namhla olwe Diaspora Forum lapho uJonga Kandemiri we-Studio 7 uyabe xoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngomomo wezombusazwe eZimbabwe ngaphambilini kokhetho olukhulu lukamhla ka-23 ngenyanga ezayo. Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba we-Electoral Court wethule isinqumo sokuvimba umnumzana Xavier Kasukwere obefuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ezimele. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Elite Africa Research ngoNhlangula luveza ukuba ibandla le-CCC lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. umanyano weNATO namhla unqume ukuthi uyasekela ukuthi le Ukraine libe lilunga lomanyano lo lanxa ungacacanga ukuthi lokhu kungenzeka nini. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murana.